chekutanga tinoda kutenda nedanho ratorwa nezimuchechi pamwe naminista kuti mazuva iwayo awedzerwe nekuti vabereki vedu vazhinji vanga vari kutambura zvikuru kuti vatrye kubatanidza mari dzemaindaminations kuti vabhadhara munayeuka kuti mari dzinabhadhirirwa dziri kuita ndezvekuti vane mari yekunze yemadhora ekuamerica vanobhadhara nemari iyoyo uyezve vanobhadhara nemari yemhingi munomuzimbabwe vanoda kubhadhara vakapuhwa exchange rate yezimsex saka kazhinji kaizvo zvanga zvikuonera vabereki kuzvikuru kuti vabatanidze mari idzodzo vabhadhare mafees avanhu saka tinotenda mhingi zvikuru kune zimsex nekuwedzera kwavaita mazuva iwayo kurudzirawo vabereki kuti taidaitaita zvatoita mazuva ese kuti tibatse bate kuti mari idzodzo kubhadharwe vana vatogadzirwa zvakanaka yekunyora
na kunge danho iri ratorwa nezimsec richabatsira vabereki zvakadii
vabereki vazhinji vanga vari kuonekwa ticharemembe kuti ndotemo yekutanga kazhinji vabereki vanenge vachibva muholiday kisimusi vazhinji vabereki vanenge vashandisa mari dzakawanda nguva yekisimusi pedzezvo vana vanenge vachitanga magiredhi matsva remembe tinge tine vana mwana wese anenge ari giredhi itsva vanenge vachitanga gore saka mafees anenge achidiwa nemayunifomu nemabhuku anenge achidiwa nemari dzakawanda vabereki vanenge vasina zororo vabva ipapo pange kakutasinazve kuti pabhadharwe mari dzeii dzemaexaminations saka zvichabatsira vabereki kuti vambowana nguva yekufema extension yatapiwa inotipa nguva yekuti vabereki vedu vafeme vakwanise kureidza mari dzavanokwanisa kureidza vobhaa.